Noten nemovu ndowenyu chirongwa chemapublic hearings ndingati chirongwa chagara chiripo chinoitwa gore negore budget risati raanaunswa naminister of finance donzo racho kunenge kuri kuva kuda kutsvaga pfungwa dzevanhu kana maonero evanhu veruzhinji mukunyorwa kwebudget renyika. Saka chirongwa chagara chichiitwa kubva kumashure kwose, asi tinangoti zvisinei nekuti tanga chiripo chirongwa ichi hatinyanyoona kubatsira kwacho nenyaya yekuti zvishoma zvatinoona zvinotaurwa nevanhu zvinozopedzisira zvabuda zvava mubudget. Saka inogona muchirungu tingangoti small of yatinoti window dressing activity kuti zvinzi vanhu vakabvunzwa, vanhu vakaiswa pfungwa dzavo mukunyorwa kwebudget, asi hatinyanyoone connection iri pakati pezvinotaurwa nevanhu nezvinozobuda mubudget. I think mukatarisa budget redu remuZimbabwe for makore kana mashanu apfuura hatisati takwanisa kupfuura pa6% or 7% yenational yebudget kuti iende kuministry yehealth. So zvinoratidza kuti health kunyange makomiti anga ari kubuda achibvunza pfungwa dzevanhu haisi kupuwa uremu hwayo kana kukosha kwayo nehurumende pakuzoallocatwa mari kana budget richinge razoitwa. Saka tinongoona kuti hongu chirongwa chiripo asi zvachinonyanyobatsira amenowo pari zvino bati hatisati tanyanyoona kushanda kwacho.
Amenowo kuti vanenge vachitarisirwa kupinda mumisangano iyoyi ndo vakaita sei?
Munhu wese weruzhinji anotenderwa kuti aunge achiuya achipa pfungwa dzake. Saka zvakakosha kuti vanhu vaende neuwandu hwavo vanoita vanopa pfungwa dzavo pane zvavari kuda kunge kuti zvinenge zvichabuda mubudget. Mukatarisa kalenda yaburitswa iyi nemakomiti aya pari zvino munoona kuti vachaenda kunzvimbo dzinenge gumi kubva musi wemande sa22 October kusvika musi weFriday musi wa26 October team A neteam B. Makangotarisa kuti 10 nzvimbo tichitarisa Zimbabwe yose tinongoona kunge hazvinyatsokwanise kutora input kubva kumaZimbabweans ese tichitarisa kukura kwakaita nyika yedu. Mukatarisa nzvimbo dziri apa dzakawanda dzacho dziri mumataundi, dziri mumasenda, ko vari kumusha, ko vari kure kure nemataundi, pfungwa dzavo dzichazopinda sei mubhajeti? Saka hatinyanyofari nekukondaktwa kuri kuitwa chirongwa ichi. Dai zvaigona hurumende nepalamendi vaita decentralize maconsultation avanotaurai kuti asvike kuzasi kunogara vanhu, kwete kungosvika kuchete asi vatore zvekare pfungwa idzodzo zvirimo serious vozozobuda zvayo mubudget.
Munoona here sekuti zvinogona kuchinja pamashandiro anoita hurumende neparamende, sekuti kunonzi kune hurumende itsva ine makurukota matsvawo mune zveutano?
Zviri paviri. Ngati tikada kuita optimistic tinokwanisa kuti sezvo hurumende itsva iri kuti yachinja yasiyana neyanga iriko kare mumashandiro ayo, saka zvinogona kubatsira kuti vanhu vakaenda vakanopa zvavanofunga tozovajaja nezvinenge zvazobuda mubudget parichazotaurwa naminister of finance. Asi tichingotarisawo mashandiro ari kuita mari yehurumende, tinoona mari dziri kushandiswa kuwaira vana Grace Mugabe ndege kuenda kuSingapore nekudzoka. Tinoona mari dziri kutengerwa mashefu, vari kutengerwa mota itsva nenyaya yekuti vava kushanda kuZANUPF. Tinoona mari dzehurumende dziri kungoshanda zvimwe zvisina maturo. Saka hatina confidence yakanyanya zvekare kuti budget richazouya muna November kana December iri richange richizonyanyopa uremu kuministry yezveutano. Asi hatisi maprofita, regai timirire toona kuti zvoni vachatora here pfungwa dzichasajetswa nevanhu, uye kuti vachaallocata here minimum ye15% yebudget kuhealth sector.